Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro kana kavatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechishanu ndira 4 2020. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti nezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyama ina kubonaka veduwe. Apo tapesa. Ini ndote kana chiremba sakarinorya zvangu murivo.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa voitanzwira pamuviri tsvimbo yaRoya Dapi apo vanhu vanovaudza nezvematambudziko avakatarisana navo mukurarama.
Manzwa vari kutoudzwa zvokuti vaende kunodya mavegetable. Ivo vari vanhu vari kutaura nekukwira kwechikafu vari kuvhunza vaMnangagwa vanofanira kunge vari mutungamiri sezvo zvavo vakaba bhati ndivo varipo zvichisimba.
Munyori mukuru mbato reMDC vaCharlton Wende vanoti zviri pachena kuti vaMnangagwa havana ruzivo nematambudziko akatarisana neveruzhinji vari kunonga svosve nemuromo munyika. Nyaya yekupisa kwekunze yopa varimi kuti vabatire hana mumaoko. Vakaremara vanoti hurumende haisi kuvabatsira sezvavanotarisira. Iyi ndiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vazvionera pamuno sefodya matambudziko akatarisana nevanhu apo vanga vachiita chirongwa chavakaparura chekuchenesa nyika. Mushure mekupedza kuchenesa nzvimbo yekuwadzana, vaMnangagwa avo vanga vaine mamwe makurukota avo vatanga kutaura nevanhu nezvaitwa nehurumende yavo kurerutsira vanhu, asi zvabuda pachena kuti munyika hamuna mufaro.
Nyangwe tina matambudziko atinawo sehurumende, hupfu takati hudzoke kanditi vaakuita $105 kuzovandoita kuti huchiita $50 uwo ndo murayiro watinenge tapa. Kana kune makoronyera vanozvina mubhizinesi vasingatevedzi zvinenge zvarongwa, nokuti ivo tinovapa mari kana kana chifanira kuti vatengese totipa $100 totitengesai 50 isu hurumende tozovapa 50 ndierenzi subsidy. Zvino kana akutengesa anenge akuwana paviri soro yavo.
Mushure mekunge zvabuda pachena kuti mutengo wehupfu hauna kudzika, vabva vati vachatora matanho akaomarara kune vemabhizimisi vari kudhurisa zvinhu ava.
Tichasvika pokuti vanenge vasingateereri topisa maraisensi vogara vokumba. Kana varipo vachitonzwa saizvozvo mazuva ano pari paholiday hurumende inotanga gavhumendi muna kupera kwomwedzi naFebruary. Saka asi tinenge tichiudziwa nevesecurity neveindustry kuti ndo zviri kuitika izvi, togadzira mitemo yoku tabvisa mapenzi.
Vanhu vaudzawo vaMnangagwa kuti vanoda nyama, asi ivo vakurudzira kuti vadye muriwo.
Ndeukumbirai mose nemvura. Nyama ko muriwo ke
Murima ndono nikapana banana doctor. Ma doctor anoda kuti musere nemurivo. Kuti mugare makasimba kuna utano. Nyama ina kugonaka veduwe. Apo tapesa. Ini ndotera vana chiremba sakarinodya zvangu murivo. Kwanzi mavitamini ane kwa murivo nema potato. Ndiwa zvone.
Vagari vekukwadzana vachemachemawo kuti havasi kukwanisa kubhadhara mari dzechikoro kunyange hazvo vamunangagwa vati handizvo zvavari kuudzwa negurukota rezvedzidzo. Vamunangagwa vativo hapana chakaipa nekuparura kwakaita hurumende yavo dhora remuZimbabwe kunyange hazvo dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuti izvi zvatokonzera matambudziko akanyanya munyika munyaya dzezveupfumi.
Nyika yedu yeZimbabwe tatine masanctions kwemakore makumaviri nawo. Mari yedu ikarogwa nechando ikafa. Tikatora yavamwe mari tikabuda seyeduwo. Asi sitonzi maZimbabweans ka yotoishandisa ndeyamaamericans vane nyika yavo inonzi America. Tambopusa zvakariri kushaya yeduwo. Saka kuti nyika ibudirire pasi pano nyika yayosungirwa kuva nemari yayo.
Mutungamiri wenyika akurudzirawo vanhu kuti vabatane asi vachipindura mashoko avamunangagwa mumiriri wekuwadzana East mudare reparamende vari munyori mukuru weMDC vaCharlton Wende vati vamunangagwa vari kuratidza kuti havana sungawirirano nevanhu.
Tashamisika zvikuru nekuya kwaita vamunangagwa vachizoita cleanup campaign yavo kuwadzana musha wakachena tinogara tichichenesa but semunhu auyo semuenzi vauya vakachenesa sekutaura kwavo kwavaka vachiita but azoshamisika nemapindiriro avanga vachiita kunhunha dzevanhu. Vanhu vari kutambudzika mukuwadzana, vanhu vazhinji havana mari yekuendesa vana kuzvikoro, vazhinji vari kutambudzika kuti vawane chekudya, vari kunonga svosve nemuromo. So ndashamisika chaizvo zvekuti semutungamiri wenyika varatidza semunhu asingazive magariro ari kuita vanhu vavanofanira kunge vari kutungamira. Izvi zvatsinhira nyaya yatinogara tichitaura tose mazuva ese kuti vamunangagwa chigaro vakaita chekuba, vakatanga vabvutira vamugabe ndokubva vazobvutira vachamisa nekubira maelection.
VaHwende vashorawo kuridziro yekuti vanhu vadye nemuriwo.
Manzwa vari kutoudzwa zvekuti vaende kunodya mavegetable. Ivo vari vanhu vari kutaura nekukwira kwechikafu, vari kubvunza vamunangagwa vanofanirawo kunge vari mutungamiri sezvo zvavo vakapa but ndo varipo zvechisimba kuti kosei chikafu chadhura kudai. Mhinduro yavamunangagwa mangoiona, vari kutotaura zvavo zvisingaenderani nezviripo paground kuti vanhu idyai mavegetable. Vanhu hongu vanhu vanodya mavegetable but vanhu ngavadyewo nyama, vanhu ngavadyewo machansi, vanhu ngavadyewo masausage.
Kunyange hazvo veMDC vachiti vamunangagwa vakabirira sarudzo zvemhando yepamusoro, vezanupf vanoti vakakunda zvine mutsindo zvakatsimirwawo nedare repamusorosoro reconstitutional court. Kusawirirana kwemapato makuru maviri aya kuri kupa kuti vakawanda munyika nekunze vakurudzire kuti pave namutongi gava anouya kuzogadzirisa mapishapisha aya.
Kanzuro yeHarare inoti yave kuronga kuendesa mapurisa ayo kunochengetedza runyararo kuzvibhorani nedzimwe nzvimbo dzinowanikwa mvura, uko kwave kuitika mhirizhonga pamwe nekushungurudzwa kwemadzimai vana sorojena pamwe nevanasikana, apo dambudziko rekushomeka kwemvura riri kuramba richiwedzera muguta iri. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Dambudziko rekushaikwa kwemvura muHarare rave kukonzera mutauro, uye veruzhinji vanoti kanzuru inofanira kuona zvaingaite kuchengetedza vanhu pazvibhorani apo pave kugara paine mitsetse yakareba sezvo misha mizhinji ichigara isina mvura kwemazuva akawanda harawa chembere vanukadzi nevana vave kushungurudzwa nemakoronyera ayo anovabhadharisa kana kuvatengesera mvura. Mumwe mugari wemuHarare amai Juliana Kadano vanoti dambudziko iri ratekeshera mumisha mizhinji muguta.
Vanhu vari kunetsana kuchibhorani because we find out kuti pane vamwe vanhu vari kuzviita kunge ndo varidziri chibhorani. Pane vamwe vakomana nenyaya yekushayikwa kwemabasa vari kusvika vosikomira pachibhorani. Then vakomana ivavo vanogona kusvika panguva yavanototi kuti ndikudhaire mvura yako ndifanira kupa 50 cents kana dollar. Ende vakomana havana respect especially nema old citizens. Chemachemberi ari munzvimbo vamwana mbuya nana sekuru ari mukati menzvimbo havasisina vana vadiki vekutaungana kutuma kubhoho saka indoona songe kuti vakaendawo munhu yeye anenge akura vanenge vachifanira kunge vanewo first preference kuti vadzokerewo kumba nguva iripo.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano recommunity water alliance vahardlife mudzingwa vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana zvikuru nezvave kuitika nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemvura.
Pazvibhorani pari kuita dambudziko rekurwiwa pane dzimwe nhano sekumabvuku vakadzi vakabatwa pane vakadzi vakabatwa zvishiparo zvakarekodwa nemapurisa ezviterapi uyewo madzimai ekunana Heathcliff vanetswa nemashurugu vazhinji vakarohwa makumba yakakuvara makumbo nerimwe dambudziko riri kuitika nderekuti varume kana vasvika pachibhorana havadi kujoina queue vanongosvika nekuti vanenge vaine masimba vongosvika vachiichira mvura vachidzokera.
Mumiriri wemufako semudare paramende amai Susan Matsunga vaudza Studio 7 kuti hazvifadzi kuona vana soro jena madzimai nevasikana vachishungurudzwa nekuda kwedambudziko remvura uye vanoda kuti kanzuru ichengetedze vanhu ava.
Urongwa huripo ndewekuti macouncillors edu ari kutibatsira zvikurusa nenyaya yemunicipal police kuti inge ichiuyawo ichitarisawo maringe pane bhoho rimwe nerimwe riri kushanda vange vachingochengetedza kuti vanhu pasave nemhirizhonga ichange ichiitika pamabhoho ipapo.
Meya veguta reHarare vaHebert Komba vaudza Studio 7 kuti vari kuziva matambudziko akatarisana nevagari kuzvibhorani uye vachatuma mapurisa avo kuti achengetedze runyararo.
Ichokwadi ndiri kunodiscussa na chief of security city of Harare kuti tinge tichiona kuti tine mapurisa akakwana here kudeploya muzvinzvimbo zvine vanhu kuti tinge tichichengetedza vanhu. Iye achaitawo meeting nezetarap kuti tinge tichibatsira vanhu tiri pamwe chete kuti tinge tichicontrola unruly behavior iri kuitika mabhoos edu. Dzimwe dzenguva tiri kusvika vanobika mvura idzi dzatinoti mabottle daughters vari kudzinga vanhu votora mvura yakawanda. Mwenze nguwa pari kusvika madzimai ari wiki vana vadiki vari kudzingwa mawater barons achitora mvura saka zvinhu zvatoda kugadzirisa izvozvo.
Vagomba vaudza Studio 7 kuti dambudziko remvura rakakura kudarika zvinofungidzirwa nevagari uye kanzuru yega haikwanisi kuripedza.
Chinhu chekutanga chandinoda kuudza vanhu vagari nevamwe vane interest panyaya yemvura ndechekuti dambudziko remvura iri dzimweni dzenguva munoritarisa kusiti of Harare kusiko kwariri tinotarisa isu kuti nyika yakamira sei foreign currency iri kuwanikwa here totarisa isu zvakare kuti magetsi ariko here. Zvimwe zvinobvunzwa nevagari zvinenge zvichitoda zesa zvimwe zvinobvunzwa nevagari zvinenge zvichitoda zimfosi kuti machemicals yabika here saka isusu sevarisi vanoresiva maservices tinopuwa mvura maringe nekuti tapuwa here maservices nevanotisupport.
Vatiwo mwaka uno uri kupisa zvakanyanya zvinoita kuti vanhu vashandise mvura yakawanda. Vatiwo dambudziko rakawedzera pakisimusi nekuti kambani inovatengesera mushonga wekuchenura mvura yakatadza kuvapa uwandu hwemishonga inokwana asi vati dambudziko iri richade rira munguva pfupi inotevera sezvo mishonga yavakatenga kunze kwenyika yakasvika kubheira uye yave munzira kuuya kuHarare. Vanoona nezvekupararira kwezvirwere mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vagara vachiyambirawo kuti kushayikwa kwemvura kuri kupa kuti muHarare mupote muchipararira zvirwere zvemanyoka typhoid necholera mune dzimwe nguva. Vanoti havo vari kuedza kubatsira nekupa vanhu nhomba yekunwa kudzivirira zvimwe zvirwere asi mvura yakachena inodiwa nguva dzose. Gore rapfuura hurumende yakapa kanzuro yeHarare mvumo yekutora mvura kubva kudhamu reManyame uye izvi zvinobatsira pakuti kanzuro inenge yave kushandisa mishonga mishoma pakuchenura mvura iyi sezvo isina kusviba seyekudhamu reChivero. Vagomba vanoti kuti dambudziko remvura ripere muHarare panotodiwa madhamu matsva akaita seKunzvi nemamwe sezvo madhamu aripo akaita se sechivero ave nemvura shoma uye mamwe aiunza mvura kuHarare akaita sesweke neHarava asara nemvura shoma nana mutungamiri wenyika vaya Masuru Munangagwa vakavimbisa kuti hurumende yavo ichabatsira kanzuru yeHarare pakugadzirisa dambudziko remvura apo vakashanyira chigayo chemvura cheMorton Jeffrey Waterworks mukupera kwegore rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Basi rezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department rinoti kupisa kwekunze kuchaenderera mberi kunzvimbo dzakawanda kunyange hazvo dzimwe nzvimbo dzichawana mvura pano neapo. Bazi rinoti kutanga musi wa 10 mwedzi uno ndipo pari kutarisirwa kuti pachanaya mvura kunzvimbo dzakawanda. Mukuziya nezvenyaya iyi Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata imwe nengo yeZimbabwe Farmers Union muzare Margaret Woshiki.
Nguva ino mvura yacho hatitoinzwisisi nekuti zuva raita muZimbabwe rakanyanyisa, saka apa iri kuvimbisa kuti pamwe ingangonaye dzimwe nzvimbo iri kumboti naye naye. Takutokurudzira kuvarimi vedu zvakanyanyanyanya kuti zvekutodyira chibage chikona kunge chatomwaka watosiya.
Zvii zvamungakurudzire kuti varimi vawanikwe ivo vachidyara panguva yavakatarisana nekunonoka kuuya kwemvura?
Takutoda kudyara mbeto dzinenge mapfunde nemhunga zvinokurumbidza kuibva, kwete aya mapfunde anoreba serekaya asi mapfupi anokurumbidza kuibva, nekuti iko zvino zvimwari kwavoda hausisina kumira zvakanaka zvachose. Saka situesheni yatave nayo yave yekutodyara nehungwaro, uye kudyara kwachona hatichatotedzeri zvezvekuti tedyara nefetilizer panguva iyoyo. Kwakuti ukadyara uchimirira kana mbeso dzabuda woona kuti mbeso dzachona dzabuda zvakanaka here, mvura kudenge iriko here, wochiisa fetilizer. Nekuti vakatodyara nefetilizer vari kutochema nekuti changuri kubuda nokubva chanzi nezuva nekubva chatsva nokubva chaoma kuoma chaiko chaiko. Saka hatichatozivi kuti mwaka uchina tirikuendepi nawo. Saka tirikutokurudzira mbesa diki kunyanya masmall grain ndiwo angatotiyamure panguva ino yatiri nesituation yatinayo muZimbabwe, nekuti mvura yachona kudenga hamutorina. Iri kungoti pano nepapo yawara wabva yaenda, apa pano yawara wabva yaenda. Saka hatichatozivi kuti takanangepi. Sizeni yedu yakatomira zvakashata zvachose. Apa tihamuna January vazhinji vanga vakangoprepare minda vachitarisira kudyara, havana kana kudyara kwachona mvura yachona yakabva yangotiza. Takutoendisika kumwedzi mvura isiri kunyatsonaya zvakanaka. Saka tirikungokurudzira kuti mvura ikanzi yanaya kutokanda mbesa dzinokurumbidza kuibva iri nani. Kana zvazvo chibage takutotarisa kuti mbeu tiye tinanotsoko tinokurumbidzisa kuibva pamwe tikaedza ityoto zvingatibatsire kuti tiwane kurarama munyika medu tiwane chikafu.
Mabasa api amunobata sesangano reZimbabwe Farmers Union?
KuZimbabwe Farmers Union isusu hatina chatinopa vanhu, asi tinovamiririra kuti vawane kupiwa kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Kana panonzi vari kupa zvana GMB, seZimbabwe Farmers Union tiizwire murimi, rinomiririra murimi awane kubatsirika. Isusu hatina chatinopiwa nehurumende kuti takanangana neZimbabwe Farmers Union kuti tinope varimi, asi ruzivo ndorwakanyanyanya rwatinowapa nekuvamiririra, kungave kumainstitutions dzakasiyana-siyana kana pakumaketa mbeu dzavo, pakurima, pakuvadzidzisa kurima kwacho, zvese izvozvo seZimbabwe Farmers Union tiripo pakubatsira varimi.
Vanokokera mabasa muZimbabwe Farmers Union muzvare Margaret Woshiki vachitaura vari parunhare muHarare naMavhilasi Mhlanganya uye weStudio 7. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinorana nezvekudyidzana nedzimwe nyika muIran vaJavad Zarif vanoti kuurayiwa kwemukuru wemauto muIran General Qasem Soleiman nemauto eAmerica mabasa eutororo asingaremekedze nyika yavo. General Soleiman vakaurayiwa panhande rendege muIraq nezuro nemauto eAmerica. America inoti yakauraya General Soleiman nenyaya yekuti vaironga kuda kurwisa vamiriri veAmerica nemauto ayo ari muMiddle East. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muIran vaDominic Raab vanotiwo nyika mbiri dzinoti America neIran dzinofanira kuti dzisakarambe dzichikandirana makobvu nematete, nekuti panogona kuita hondo. mutauriri wedare reCongress muAmerica amai Nancy Pelosi vati dare ravo harina kunge rasumwa nezvekuurayiwa kwaSuleiman asi pachigaro zvekudyidzana nedzimwe nyika mudare reSenate remuAmerica vaJim Risch vati kuurayiwa kwaSuleiman hakuna kuipa nekuti Iran yagara yayambirwa nezvekuda kurwisa America. Mafashamu emvura auraya vanhu vanosvika makumi matatu svondo rino chete muJakarta kuIndonesia. Mvura iyi yakatanga kunaya pasina kumira kubva musi wechipiri uye yamanikidza vanhu zviuru gumi nevapfumbamwe kuti vaende muupoteri. Vamwe vakaremara munyika varikurudzira hurumende kuti ishande pamwe chete nemakambani nemasangano akazvimirira mukutsvaga nzira dzekuti iwanire zvekushandisa vakaremara ava kuitira kuti upenyu hwavo huve nani. Ngatinzwei nyaya inotevera kubva kuna Safari Njema.
Pastor Thomas Muchadenyika avo vanogara kunyu Marimba muHarare vakaremara makumbo ese uye vanoshandisa madondoro. Vanoti kushaikwa kwezvikwanisiro kuri kuita kuti vakaremara vakawanda mumadhorobha nemumaruwa vachadze kushanda mabasa avo akasiyana siyana pamwe nekuenda kuzvikoro.
Pane zvokushandisa zvevakaremara zvazvisi kutowanikwa munyika muno. Hongu hurumende yakanga yatiwo yabvisa mutero watingatiyo juti nechirungu vazvinhu zvese zvoshanda vakaremara. Asi nokudaro tichikonya zvabviswa juti kudaro zvo, mari yacho yekuti munhu akwanisa kunotenga zvinhu kuzhe kwenyika uku haiwanikwi. Saka zvokushandiswa zvanga ritori dambudziko kwazvo zvokuti vamwe vedu vari kumaruzevha uku vamwe vari kutogwesha kufamba vachigwesha nemhaka yekushaya mawheelchair kana vakashaya futi vanopa rubatsiro vemasangano akazvimirira kugona kubatsira vanongitoro dambudziko guru kwazvo.
Mukuru weZimbabwe Albino Association amai Messi maunganidze chimanga vanoti nyaya yekushaikwa kwezvekushandisa zvevakaremara yave nenguva yakareba isingagadziriswe.
Nyaya yemaassistive technology inyaya yakakoshera vanhu vane madisabilities zvakanyanyisa muupenyu hwavo. Kubva tichitanga organization 1996 zvinhu zvokuti tanga tichichema nehurumende yedu yeZimbabwe kuti dai masunscreen lotions ayo aiswa pamaessential drug list awanikwa nevanhu vane albinism. Ndane kuti kwatiri masunscreen lotions aya anoita kunge sadza rekuti nhasi unorida mangwana usharida. Taitaura takatarisa tichipa mufananidzo wema ARVs vari HIV positive vari kuwana mapiritsi avo pamwedzi pega pega. Saka dai vatidarirowo kumasunscreen lotions. Ndane kuti maassistive devices aya anodhura vazhinji vedu havakwanise kumaafoda.
Mai maungani dzechimanga vanoti hurumende inofanira kupa rutsigiro kumakambani kuti zvikwanisiro zvevakaremara zvigadzirwe muZimbabwe.
Muno muZimbabwe machone zvini zvikugadzirwa zvinogona kugadzirwa chaizvo zvokuti dai hurumende yaisupporta macompanies ari locally kuti vaproduce maassistive technologies aya zvaibatsira zvakanyanya kune vanhu vane madisabilities kuti chini chanochiwanira padhuze uye zvakare nemari yakatirerukei.
Vanoti mamwe matano ari kutorwa nehurumende akanangana nekurerutsira vakaremara haasi kushanda.
Tinoona kuti hurumende ine zvairi kuitawo. Tikada kutarisa pabudget yavamutuli yegore rakapera 2018 takuda kunopinda muna 2019 vachitaura kuti vabvisa taxi pane izvi neizvi zvemaassistive technologies for persons with disabilities. Asi mubvunzo ndokuti munhu wacho ane madisabilities iyeye anenge amboiwanepiko mari yacho yekuti aende kunotenga kunze uko mugouya mugomubvisira juti kuti akwanise kuzvipinza juti free zvinhu zvakadaro.
Vashingirai nyakupinda vekusaningdale muHarare imwe yenhengo dzetu esinyakupinda Albino Foundation. Vanyakupinda vanoti zvikoro zvepamusoro zvemuno zvinofanira kunge zvichiita ongororo netsvagurudzo pamusoro pezvikwanisiro zvevakaremara.
Hakuna chatingati chaitwa in terms of
research kana kuunza zvinhu zvitsva kana kuda kugadzira zvimwe zvinhu zvinotibatsira zvatinotoziva kuti zvinobatsira vanhu kuti tinge tirikukwanisa kuzvigadzira muno mutisingamirire kupiwa nemadonors. Chinhu chekuti muno mumu nekuda kwema institutions ma higher education institutions atinawo pane maprojects avanoita ekuti vanokwanisa kugadzira some of the things.
Vanya kupinda vanoti masangano evakaremara ndiwo anofanira kutaurirana nezvikoro zvepamusoro kuti vabatsirane nehurumende kugadzira zvinoshandiswa nevakaremara.
Muma organizations anorepresenta vakaremara vacho hakutaurwe nyaya yekuda kumbopushawo kuma institutions kuti veduwe kana panasi kana pahit kana kuti pauzet madima mbotibatsirawo neproject yakati. Dai maorganizations anorepresenta vakaremara zvichida even kusvika kuma ministries handitika mumboburitsawo semachallenge. Tikatarisa pane zvescience education mumaschools vanopa makategories kuti tinodawo mainnovations ari musector yeenergy, ari musector yefood, ari musector zvakawanda wanda. Asi dai pachibva pataurwa kunzi maybe anoalleviata kurarama kwevanhu vane madisabilities. Why munhu akapiwa echallenge opiwa ecategory kuti ivaone chaunoita paissue yakati iye pachake anokwanisa kuva ne desire yekuzviita but kana asina kumboudzwa kuti pane need yakati anodaira anogona kufunga kuti hapana problem.
VaEvans Tarwirei Chigariro vanodzidzisa mechanical engineering paHarare Polytechnic. Vachigariro vanoti vakaremara ndivo vanofanira kutungamirira urongwa hwekugadzirwa kwezvikwanisiro zvavo muno asi chekutanga vanofanira kupiwa mukana wekuzviita.
Kuemployiwa muhurumende private industry vachingopiwa maopportunities anongopiwa vanhu vese vasina kuremara ende vanofanira kupiwa first priority kana vachiselectwa ndo vanhu vanechese vane maneeds ari higher than vanhu vazvo normal asi ava vanhu ava vakatrenwa pabasa remaoko ringave rekugadzira pamushini zvatrenwa izvozvo vanhu ivava vanoshanda kupfuura vanhu vane vari able bodied. Because anonzwa kuti handina kwandinoenda kwandichanowana basa futi ndakabva pai pabasa rangu.
Vachigariro vanoti chinhu chinobatsira vakaremara chinofanira kugadzirwa naivo varidzi nekuti ndivo vanoziva zvavanoda.
Kana ndingagone kutaura asi achiona anotichwa language unit. Anasingaona anotichwa achiona. Asinganzwe anotichwa. Tipabishi rokunyora mapepa kuti pamwe president ikaita kamupa mapepa iwayo. Anongopasizo zvinhu izvozvo zvopinda mai makoleji zedu zvotanga kutoshanda segore kana tutopinda 2020 research iyoyo yatikutaura yesei haitwe nemunhu ari able bodied because haana chidisability maari research iyi kuti iite imire sezvairi inoda kuti titrene munhu iye ari disabled wacho iyeyo apinde pabandiko rozeresearcha zvese kupinda munyaya nyaya zhinji dzatikutaura dzese idzi topedzisira taane maleaders anodzazve disability.
Sangano reWorld Health Organization rinoti munhu mumwe chete pagumi rega rega revanhu vakaremara ari kurarama asina chikwanisiro nekuda kwemitengo yezvinhu izvozvi yakakurisa pamwe nekushaya kunzwisisa nyaya dzevakaremara nevatungamiri venyika dzose zvadzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Muchirongwa chedu Live Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yenzara iyo yapfunya chisero munzvimbo dzakawanda munyika. Vanhu mamiriyoni masere vanonzi vakatarisana nenzara mugore rino. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa voita nzwira pamuviri tsvimbo yarova dapi apo vanhu vanovaudza nezvematambudziko makukutu avari kusangana navo mukurarama. VMDC vanoti zviri pachena kuti vaMnangagwa havana ruzivo nematambudziko akatarisana neveruzhinji avo vari kunonga svosve nemiromo. Nyaya yekupisa kwekunze yopa varimi kuti vagare vakabatirana maoko. Tava tasuka kumagumu ichirongwa chedu cha nasi. Anokuoneka ene mfaro ndini wenyu Blessing Zulu. Dr. Yamina Sandekile Mhlanga munaudze isindebele.
Soko izika tisenda bako VOA Ndebele.